Hondo yemichovha muSouth Africa yobata zvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva mumusina. Muchirongo cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusina kuSouth Africa, uko vemichovha vemuSouth Africa vari kunetsana nevekuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.